Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuguro chikumi 29 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti makeses anga achiita achiwanda zvekare muno muZimbabwe.
Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akawanikwa aine chirwere checoronavirus pane vanhu vakavhenekwa. Masangano evarairidzi obatana mukukurudzira nhengo dzavo kuti dzisanyorese bvunzo dzeO-level neA-level kutanga mangwana dzichipomera ZIMSEC mhosva yekusadzipa zvikwanisiro zvekurwisana nechirwere checovid-19. Chizvarwa cheZimbabwe chinoimba chiri kuSouth Africa, Shasha, chohwina mubayiro mukuru kumaBET Awards. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hapana kana munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere checoronavirus pavanhu vose 450 nevasere kana kuti 458 vakavhenekwa kuti vane chirwere ichi here. Izvo zvinoreva kuti vanhu 560 nevanomwe kana kuti 567 ndovabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Vanhu vafa vachiri vatanhatu asi huwandu hwevanhu vapora hwakwirawo kusvika pazana ne42 kana kuti 142. Asi kunyange hazvo pasi rose riri kurwisa denda iri, muZimbabwe zvino hazvinawo kumira zvakanaka nenyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Mukuziya nezvenyaya yemamiriro ezvinhu munyika, munyaya dzezveutano, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus hunokonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Tikatarisa chinhu chekutanga ndechekuti nyika payakati zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, UK, Mozambique neBotswana nedzimwewo vakasununguka kuti vadzoke kumusha. Vazhinji ava vari kubva kunyika dzatingati mahotspots, nyika dziya dzine makesi akawanda. Saka ndiro ratingati dambudziko rekutanga iroro rekuda kwekuti makeses mazhinji atinawo makeses ari kubva kune dzimwe nyika.
Asi panganzi paita dambudziko here ipapa varusiki?
Izvi zvizvarwa zveZimbabwe ka hatingavadzivise kuti musadzoke kumusha. Touya chepiri ndechekuti iye zvino izvi taona hurumende yanga yatiwedzerei uwandu hwevanhu vari kutestwa. Nehuwandu hwevanhu vanoitwa iye yatinoti conduct tracing yekuzotevedzera kuti munhu uyu akafamba sei. Saka izvozvo huwandu hwevanhu vakawedzerwa vari kutestwa zvoitawo zvekare kuti huwandu hwevanhu vari kuita positive huri kuti wandei.
Vamwe vari kuchema-chemawo nemamiriro akaita zvinhu kumabhodha uko. Munoonawo sei nyaya iyi?
Mabhodha edu pachirungu vanoti maporous border. Mabhodhazi edu ane maburi anoita kuti vanhu veruzhinji kunyanya vari kubva kunyika dzakatipoteredza vakwanise kungopoya vachipinda kudzoka munyika. Izvo zvaakuita kuti yatingati local transmission iya, nekuda kwekuti dzimwe nguva munhu uyu atongodzoka abva angopfuurira kuenda kumusha kwake taakona local transmission zvekare iri kuti wandei. Saka kumaporous borders ikoko kunofanirwa kugadziriswa security yacho inofanira kuwedzerwa.
Ko munoona wose iko kuri kuchengeterwa vanhu kuma quarantine centers uko.
Nekuda kwekuti dzimwe nguva vamwe vanhu vari mu quarantine center magariro avo vakati manikidzei, dzimwe nguva vamwe vari kutora nguva yakareba vasati vateswa vakangogara kuma quarantine centers ikoko. Izvo zvoita kuti vamwe vanhu vakubatira chirwere ichi che corona virus vari mu quarantine centers imomo. Dori mwe dambudziko zvekare. Totiwo zvekare senyika tine vamwe vatingati ma vanenge vari in transit vaya vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuMalawi, vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuZambia, nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti makesizi anga achiita sei achiwanda zvekare muno muZimbabwe.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezviviri kana kuti 382,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 9,657 vapora vachidarika zviuru zana nemakumi masere nezviviri kana kuti 182,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu kana kuti 125,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere checoronavirus vadarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vapora vachidarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million. Masangano masere anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kunonyoresa bvunzo dzeone A level dziri kufanirwa kutanga mangwana kunyange hazvo paine vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ACHUS vaObed Masaraure vari kukurudzira vadzidzisi vose kuti vasaende kunonyoresa bvunzo mangwana uye vachiwo vabereki vasaende nevana kuzvikoro kwacho sezvo kuri kuisa upenyu hwavo munjodzi.
Isu se Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kukurudzira va members edu ese nemamwe maticha ose nevabereki participate muprocess iyi yemazamanishoni iyo ichakonzera njodzi dzakawanda kuvana nevarairidzi. Tikurudzira varairidzi vagare kumba, vabereki vagare nevana vavo kumba kusvikira tasvika padanho rekuti takwanisa kuchengetedza zvinodiwa kuchengetedza upenyu hwevana neupenyu hwevarairidzi.
Vamasaraure vati bazi rezvedzidzo harisi kubudawo pachena kuti vadzidzisi vanenge vanyoresa bvunzo vanopiwa mari.
Nyaya imwe yakunetsa ndinyaya yemuhoro. Muhoro wevarairidzi vanofanira kunge vachiendawo kunoita zvemainvigilation. Vanhu vari kutambira mari shoma shoma inoita kuti vatadze kutosvika kwavari kufanira kunge vachishandira. Panguva yekuti mitengo yezvinhu yakwira, varairidzi vaakutenga mari vaakutambira mari inokwanisa kuita $20.
Izvi zvatsigirwa nemunyori mukuru muri mumwe sangano revarairidzi reptuz vaRaymond Majongwe, ava vanoti hurumende iri kuisa upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi munjodzi huru.
Vari kuitira vana veZimbabwe utsinye. Chinoti tiri kuita kuti mhanyirire chacho chiiko? Tatadza sei kugara tomboti August takunopinda muna August kwakudziya maexams onyorwa? Torega kuita risk nekuti vamwe vana vacho vari kuda kunyora maexams vatoruma makwarandaini senda imomo. Ingori bvonyongera, hapana ari kuziva zvaari kuita. Ende kuratidza kuti Ministry of Education yacho haiteereri. Vanhu vane mhesa mukono, vanhu vane uswindi, vanhu vane nharo vanoti pamusana pekuti ndovatungamiriri, saka vari kungoita zvavanoda.
Mukuru webazi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu vanoti hurumende haina kugadzirira vachiti kusvika panguva dzemasikati nhasi zvikoro zvakawanda zvanga zvisati zvawana zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kweCovid-19 zvakaita semaface mask kana matomomita.
Yes, it is true that by 1300 hours most of our schools still had not received the required thermometers for helping with the taking of temperature for the learners and the teachers who are coming to the schools.
Mashoko aya atinirwa nemumwe mudzidzisi mudunhu reMashonaland West vaRosten Mutapa vanoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira sezvo iri kuchinja nzvimbo dzekunyorera izvo vanoti zvichapa dambudziko mangwana kuvana vari kunyora.
Isu tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaishandiswa semafumigation center, semaquarantine centers zviri kunzi hazvichakwanisi kuti vana vanyorere pachikoro ipapo. Kuratidza kuti hurumende haina kugadzirira kuti maticha aende kubasa achishanda kunzvimbo dzine utano hwakanaka. Muno Mashonaland West Province tinoziva semienzaniso Jameson High School yaishandiswa sequarantine center, asi tiri kunzwa kuti seJohn Kennedy Primary School ndoyava kushandiswa secenter yaJune.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvedzidzo amai Nokutula Gamanya vanoti semaonero avo vamwe vadzidzisi vachaenda kunonyoresa bvunzo sezvo vachitya kuburitswa mabasa.
Mateachers achatofoseredzika toenda kumabasa nenyaya yekuti because they are employed by the government havapikisani nevaridzi vakava employed, so vachangozoita zvinoda varidzi, no matter how risky it is.
Mutevedzeri wemukuru mubazi rinoita zvebvunzo reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mudunhu reMashonaland West amai Ethel Mangena varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemukuru wavo kuHarare amai Nicolette Dlamini avo vachiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi gurukota rezvedzidzo vaKen Matema vakaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo masvondo mashoma apfuura kuti bazi ravo richagadzirira bvunzo zvizere. Vamwe vakuru vezvikoro vasina kuda kudomwa nemazita vanoti vari kutambira mashoko kubva kuvasori vachivachisidzira kuti vaone kuti bvunzo dzanyorwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Asi imwe tsamba iri mumaoko eStudio 7 inoratidza kuti masangano evarayiridzi masere atsika madziro achiti hakuna bvunzo dzichanyorwa. Dare repamusoro rakatiwo hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vashairi vemabhazi emakambani ekambani yehurumende anotakura veruzhinji yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO vanonzi nhasi vapinda mukushanda zvisina mwoyo wese kana kuti go slow senzira yekunyunyuta nemari yemihoro yavanonzi vari kutambira. Mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti ongororo yaitwa nesangano ravo zvikuru muguta reHarare inoratidza kuti veruzhinji vanga vachitambura zvikuru kuti vaende kumabasa pamwe nekudzokera kudzimba sezvo mabhazi anga ari mashoma uye asingafambi sezvaanofanirwa kunge achiita. Studio 7 yaiza kubata vezupko pamwene gurugotaro zvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu panyaya iyi asi havana kupindura mubvunzo yedu pamwene kudavira nharembozha dzavo patavafonera. Zupko inonzi iri kushandisawo mabhazi emakambani anotakura vanhu kuwedzera mabhazi ayo ari kushanda. Studio 7 yaidzawo kubata mumiriri wemabhazi anotakura veruzhinji ari pasi pezupko vaisawo mupfumi asi havana zvakare kupindura mubvunzo yedu pamwewo nekudayira nharembozha yavo patavafonera. Asi vaGoliati vanoti kuramwa mabasa kwevashandi vezupko kunokanganisa kufamba kweveruzhinji zvakanyanya sezvo hurumende yakaita kuti ive iyo chete kambani inotakura veruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Danho ratorwa nevashandi vezupko kana kuti nemamwe maopareta idanho rokuomesera vanhu vari kuenda kumabasa nekuti havana dzimwe nzira dzekuti vangaiti dzekuti vanga vachienda kumba nekuti michovha yese nemarori ari muguta reHarare ari kudhurasa mari zvikuru. Nhasi kwanga kuchadyiwa ma40 nema50 bond kuti munhu anga achienda kubasa. Izvi zvinhu zvisina kunaka nekuti vanhu vanogara vange varonga mari kana kuti vaita bhajeti.
Saka imi sesangano muri kuona sei tichiona kuti Zupco ndiyo yoga iri kubvumidzwa kutakura vanhu nguva ino yeCovid-19.
Nyaya iyi takagara tataura kuti nyaya yekufamba kwekambani 1 kunoomesera veruzhinji nekuti vanenge vasina sarudzo. Takagara taramba nyaya yemonopoli. Iye zvino izvi vashandi vezipo vari paGoslow zvichireva kuti vanhu vane matambudziko etransport. Kwese kwatafamba muguta reHarare tanga tichiongorora kuti vanhu vazhinji vanga vachikwira mota dzevanhu vakazvimirira ingati maprivate malifti kuti vanga vachiuya kumabasa nemarori nekuti mota dzezupo panga pasina dzakawanda pamugwagwa.
Sesangano rePassengers Association of Zimbabwe, matanho apa muri kutora panyaya iyoyi.
Isu atiregere kukudza hurumende kuti monopoli haishande zvinhu zvakamira mamirira azvakaita nekuti hurumende ine nyaya zhinji dzairi kuziya dzairi kubata dzisati dzagadzirika. Makatarisa kuti kune nyaya yevashandi nezvimwe zvakadaro handikwanisi kukuona kunge vachigadzirisa nyaya yezvekutakurwa kwevanhu nenguva. Nyaya iripo ndeyekuti hurumende ngaiite kuti mamwe makambani anga achitakurawo vanhu vachiendeswa kumba kuti pachiva nemakundano kuti pakashayikwa mota dzinotakura vanhu imwe kambani inenge iripo. Sezvaitika kuti vamwe vaakuramwa mabasa kana kuti vamwe vari paGoslow panoitawo kambani inotakura vanhu nokuti kuti vanhu vanogara vachiexposwa muCovid iyoyo. Sezvatiri kuona kuti vanhu vari kuexposwa futi pavari kutakurwa nemarori nezvese zvii zviri kuitika imo muzipo vanhu vari kuexposwawo zvakare nekuti vaakukwira vari standing. Saka tinodoma makambani anoita kuti vange vachikwikwidza nanoti kuti ivo vanoshaya vanovakwikwidza. Ndosaka zvinhu zvamirira sezvazviri izvozvi kuti hapana vanovakwikwidza vanoita zvavanoda madira ajojina.
Vanga vari mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunhare neStudio 7. Vatyairi vemagonyeta anoenda kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica vave kutyira kurasikirwa nemabasa sezvo dzimwe nyika dzakaita seBotswana dzave kuti ongororo yadzo inoratidza kuti ndo vanenge vari kuuya nechirwere charura pasi rose cheCovid-19. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Botswana inoti vanhu 195 kana kuti 175 vabatwa neCovid-19 munyika iyi. Asi zvikamu 70 kubva muzana zvevanhu ava vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanotyaira marori, vamwe vacho zvisiri zvizvarwa zveZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutevedzeri wechikwata chiri kutungamirira kurwisa kuCovid-19 chepresident waCovid-19 Task Force Team vamusipili musipili vanoti vagari venyika iyi 31 chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Tine zvizvarwa zveBotswana 31 zvabatwa neCovid-19, asi tikasanganisa nezvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, ruzhinji rwavo vari vatyairi vemagonyeti, uwandu hunosvika ku175. Izvi zvinoratidza kuti 80% yevanhu vabatwa neCovid-19 izvi zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, zviri kuita kuti tisunge mabaudi kumabodi.
Nekudaro, bazi rinona nezo utano mubotswana rave kuomesera zvikuru vanhu vanenge vachida kupinda munyika iyi. Izvozvopo kuti kupinda kana kubuda munyika iyi kunetse. Kunze kwekutora nguva yakareba wari pamabhodha enyika iyi, mumwe muchairi wemagonyeti vaNelson Mundare vaudza Studio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko sezvo Botswana yave kurambidza vamwe vavo kupinda munyika iyi.
Vari kuti vakahinstructed naminista kuti mazimbabwenzi ari kudrive mabotswana rege havafaniri kupinda mubotswana vasina mapemiti. Some of the people rinogona kuzopera vamwe vachate zvinongodipendawo nokuti unoshanda sei.
Mumwe wemutyairi wemagonyeti vaMoses Kanjanda vanoti vatyairi vanoshandisa bhodha reramakwabana kudu rebotswana riri pedyo neplan tree kuZimbabwe ndio vari kuoneswa ndondo.
Challenge yatiri kuwana paramakovani panapa haiko kune mamwe mabhodha. Saka isusu tiri kuti why minister ari kunzi ndiye akapa instruction paramakovani achisiya mamwe mabhodha zvakaitirwei kuvengwa kwemazimbabwenzi because tiri kutorwa sanika maanimals.
Asi vaDavid Abraham avanotyaina magonyeta anoenda kuNamibia vachipfuura nemuBotswana vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekunonotsa vatyairi ava pamabhodha sezvo ichirarama nezvinhu zvainotenga kubva kune dzimwe nyika.
I think Botswana iri kuzvisikira moto muziso so that we also block them their vehicles, their Botswana registration to come to Zimbabwe because they think they are untouchable.
Asi nyanzvi munyadzo zveutano vaDominic Sambo vanoti hapana chakaipa pamatano ari kutorwa neBotswana kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi.
Due to my new procedure said the new normal ari kuitika vira kuti paite nemadelay masisa atinowana asi iri nzira yekudai yekuvhara chirwere cheCOVID-19 ndozvo tiri kuwana mazuva ari muno ndozvo ichiva kuti zvira kati tichikushungurudzwa kana kunonozwa asi ndo nzira yekubatsira kuti tisapinde murwere wakadai so.
MuBotswana munhu mumwe chete ndiye afane chirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino uye vanhu makumi maviri nevapfumbamwe ndio vapona pavanhu zana nemakumi manomwe nevashanu vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nekuda kwematambudziko aunzwa nechirwere checoronavirus wakawanda munzvimbo dzinogara varombo muKenya dzakaita sezvitangwena zveKibera. Vakawanda vari kunhonga svosvine muromo sezvo vasisakwanisi kuita mabasa ekuzviriritira. Kunyangazvo hurumende yeKenya iri kubatsira nemari nezvekudya, rimwe sangano rinonzi Adopt a Family riri kuunza pamwe chete mhuri dziri kurarama zviri nani pamwe nemhuri dziri kushaya. Mhuri dzinoti wanei idzi dzinenge dzobatsira nechikafu mhuri dzinoshaya kuitira kurerutsa matambudziko ekushaya zvekudya sezvo vanhu vari kunzi vagare kudzimba. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations amai Michelle Bachelet vari kuyambira Israel kuti ichazvipinza mumatambudziko makukutu ikaenderera mberi nekutora dzimwe nzvimbo dzedunhu reWest Bank riri pasi pePalestine. Vati izvi zvichakanganisa zvikuru nhaurirano dzerunyararo pakati penyika mbiri idzi. Vamwe vatema vemuAmerica vane hama dzakaurayiwa nemapurisa echichena kunyanya vanoti havasisina kugadzikana mupfungwa uye kuona vamwe vachiramba vachiurayiwa zvave kutowedzera matambudziko avo. Amai Wanda Johnson vane mwana Oscar Grant aive nemakore gumi nerimwe paakaurayiwa nemupurisa wechichena kuOakland kuCalifornia Vanoti pose pavanoona video yekurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd nemapurisa echichena vanonzwa kushushikana kwakanyanya mupfungwa sezvo zvichidzora ndangariro dzerufu rwemwana wavo. Nyanzvi munyaya dzepfungwa dzinoti zviri kunzwa amai Johnson chatove chirwere muvatema vemuAmerica chakonzerwa nerusaro raganda. Munhau dzemitambo. Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos Big Zuze, uyo akashaya nemusi wechina mushure mekurwara nemwoyo, aradzikwa kubhindura nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weDynamos vatinashe Farao.
Izvozvo aimbova mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos aradzikwa nhasi kumbhindura.
Mungati vanhu vabuda vakawanda here kuti vange vachionekana ina Big Zuze akatambira chikwata cheDimbare kwemakore akawanda kuma 1980 uye akazovawo mutevedzeri wemurayiridzi.
Panga pane zvuru nezvuru zvavanhu vauya kuzoona gamba ravo akatamba kwemakore akakwanisa zvakare kurayiridza chikwata cheDynamos. Tinoti Big Zuze zorora murugare.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheDynamos vatinashe Farao vari parunhare kubhindura na Blessing Zulu Studio 7. Muimbi akaberekerwa muZimbabwe asi achiimba musambo weAmapiano ari kuSouth Africa, Shasha apinda munhoroondo yekuimba mushure mekuva chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kuwina makwikwi eBET Awards Viewers Choice Best New International Act. Zita raShasha rekuberekwa anonzi Charmaine Shamiso Mapimbiro. Shasha akanyorera nachibvumirano chekuimba nekambani ya DJ Maporisa yeBlack Boy Music Record. Shasha akamboimbawo panziyo dzakawanda na DJ Maporisa na DJ Kabza Dismal. Akakunda vaimbi vakaita Sarema weNigeria mumakwikwi aya. Shasha nako Kambo Mutare tichiti makorokoto nemubairo mukuru uyu. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa danho reRBZ rekuomesera makambani enhare mbozha akaita seEco Cash ne One Wallet kuti asatendere vane mari zhinji kuti vashandise nhare mbozha asi kuti vaende kumabhanga. Hurumende yakambotiamisa makambani aya kushanda zvachose isati yazoti vanhu vane mari shoma vanokwanisa kuramba vachishandisa nhare mbozha idzi kana kuti mobile money transfer. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika atisenda bako VOA Ndebele.